Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ni msoro inau zedu za nasi. Chitatu, Chikunguru 27, 2016. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe, nasi vati havasi kuzosiya chigaro chavo sezviri kutaurwa nevamwe vakarwa hondo yerusununguko. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga muZimbabwe neBotswana wokurudzira SADC kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe umo musisina kugadzikana. Tending Committee MDCT yotadza kuwirirana panyaya yevateedzeri vaviri vakadomwa nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Tichakupai zviri kubuda kumusangano weDemocratic Convention uko amai Hillary Clinton vaita mudzimai wekutanga kusarudzwa kuti vatungamire bato guru rezvematongerwo enyika musarudzo dzemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemusangano wavaMugabe nevamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kupatsigira kuti varambe vachitonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 1-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave.